Mumwe vechidiki anoti gore radarika ra 2023 ranga rakamuomera asi achasunga dzisimbe gore rino ndiliro igwati weku Highfield Marare.
Financial what move that can send for ngizizikara kuti rerukika mamwe mabasa udai na udai so zvikatamanuka ngaigura kanimakirawo kutadza zvawana kufunfu ndozvivare kuti gore kuti izvi zviri zvinhu zvasinongurikirawo mahafu edu isi madzidzi mahato redu refurangirira rasinongurirawo pasina chinhuri tsoma tsoma.
Muzvare Mona Lisa Nengu, mudzidzi wepa University of Zimbabwe, anoti anoshuvira kuenderera mberi nedzidzo.
August, I have planned to go to attachment, so I'll be looking forward to an attachment. Kunenge kuchitsi zvikosha kana, it's not all about money, but kunenge kuchitsi zvikosha kana. Plus, if I find the attachment, those are what company and then the quantity of the attachment. So, this is really high. Kana chigenda ita na pesi, so I'm looking forward to working harder.
Hanzvadzi yamuzvare Mona Lisa, Tapiwa Nengu, uye anoshanda pachipatara chikuru chemuno Harare chaasina kuda kuti chidomwe nezita, anoti dai hurumende yapindira aone kuvapa mihoro iri nani gore rino.
Zvinhu zvakaipa zvazvo pazviri zvii, tinotenda kuti zvatiri zvedu nehurumende, vatinotarisira kuti vanokwanisa kutiisa zvinhu zviri nani kudarika izvi. Titarisawo kuti Zimbabwe yedu ine zvizhinji zvainazvo, kuzvirwa nezvimwewo zvisi zvinogona kubhusta ikonomi. Saka tikutarisirawo at least zvikaitalizwa to the maximum, maybe maearnings edu anogona kuwedzerawo.
Elson Mutemeri, murume wechidiki anogara kuruwa, anoti haaone achigara munyika kwenguva refu sezvo yave kuda madhonza chete.
Vanhu vakawanda vangu vachibuda kunze kwenyika and taifunga kuti maybe nemaelections akauya anogona kuti fevhawo, but zvokuratidza kuti zvakaenda nepamwe. So 2024 kwakutongoitawo zviri kuita vamwe zvekubuda izvozvo. Tombozamawo kuenda kuna na UK nekuna na Canada kuri kungoenda vamweko.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire, asi panguva yataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi vanogarawo vachiti mikana muZimbabwe irimo uye vechidiki vanofanira kuishandisa vasati vafunga zvekunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mikana iyi vanoti inosanganisira kuwaniswa mari yekuvamba mabhizimusi kubhanga revechidiki reEmpower Bank, kudzidziswa mabasa emaoko pamwe chete nekudzidziswa nezvekuita mabhizimusi ane pundutso. Mumwe womudzimai wechidiki wemuEpworth, muzvare Chantel Sampambe, vanoti vane chishuwo chekutanga bhizimusi rekutenga nekutengesa gore rino.
Semudzimai wechidiki wanhasi, gore ratiri kupinda ra2024, ndiri kushuwirawo kuti ndikwanise kunohodha hembe nebhutsu kuSouth Africa nemahandbags tionditengesera vanhu kunoko. Kana ndichinge ndazokurawo bhizinesi, ndinoshuwire kuzovhurawo kashopi yangu yehembe inenge iri butika.
Wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research kubindura, Justice Muzondiwa, vanoti
ndivango encourage vechidiki kwavari kwese muZimbabwe kuti 2024 yatipindei tine muono webusiness. Tsvaga zvokuita pauri ipapo, tengesa supply zvese zviri kudiwa nevanhu ipo kwauri. I know kuti zvinogona kungorema vamwe vana capital, asi chandingangokukurudzira mune Zimbabwe ndechekuti zvokutengesa hachishayike, chekupa hachishayike kuti utange business rako.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kupinda mugore ra2024 tarisiro yavo iri pasi zvakanyanya sezvo munyika musina mabasa uye hurumende yakawedzera mitero yakati kuti kutanga gore rino iri kutarisirwa kuti ichakonzera kudhura kwezvinhu. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinotiwo kutarisira zvakanaka kuri kuita vamwe vechidiki hakuna kuipa, asi mamiriro ezvinhu munyika anoratidza kuti vanogona kumirira guyo sembwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.